kunzwa kufara kubatsira muzvare ruocha Primrose aka dirwa acid nemurume wake wanga achisiyana naye ari ku South Africa. Takatumirwa nyaya yake nemasocialites anosanganisira iwo Smelly nevamwe. Takamuwanira ana chiremba kuno, one of the best hospitals in the world, inonzi Mayo Clinic iri kuno kwandinogara. Vakatiwo vanomubatsira kumudzosera chiso chake zvakare nekuti acid yakamupisa maso ake avharika. Saka ari kunzwa kufara kuti Primrose atanga ari kuwana chiso chake back.
Imi muri kubatsira sei mudzimai uyu? Uyezve klinika yaachange achirapwa ichange iri kuda mari yakawanda sei? Ichabva kupi mari?
Ine hapana mari yakambowanda yandakanyanya kushandisa pana Supreme, nekuti surgery yavo is about $1.3 million. Asi yandakangoita kungobata vunhare nekuenda paemail ndichinyora matsamba ndichikumbira rubatsiro. Ndikangoti programu yedu maybe kuda tangoshandisa maybe $10,000-$11,000 yemariyo yakabva kumadona kuti tinge tiri kuwana kuti sisi vedu vange vari kuuya kuno vachitora matests kumachiremba avo ekusouth Africa. Hainge isimbori mari yakawanda. 1.3 million imari iri kubatsirwa neana chiremba vekuno kumayo. Saka ndinonzwa kutenda, mundibatsirewo kutenda mhuri yeZimbabwe, dai tangokwanisawo kuramba tichidanana zvakadaro. Uyezve ndinokurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti dai takwanisa kuwana iye munhu akaita zvakadai kumwanasikana usu, iye mukomana anobva kuGweru, tichange tiri kutera nenyaya yake, aiwaka anofanirwa kunge ari muchitokisi mukomana uyu, nekuti zvaakaita izvi kutouraya munhu. Saka ndiri kunzwa hangu kufara nekuti chirongwa chedu Pumulani, Minnesota African Women Against Violence, takakwanisawo kuwana wokubatsira Primrose. Akawana visa rake nezuro, achange ari kuuya kuno kuAmerica. Tiri kuzogara naye tichimubatsira, tichimusapota. Vana veZimbabwe vadonata mari vari kubatsira kuti ange ari kuwanawo kugara zvakanaka apa anenge ari kuno kuAmerica. Ndichimubatsira nemhuri yangu, tiri kufara. Tichange tichigara naye kusvika apora, toonawo kuti vana vake kuZimbabwe vabatsirika. Saka ndonzwa kufara nekutenda.